Presidente, a mesa ora evo kuti kone sekana ne nyaya yesarudzo kwakatanga pakatanga nyika yedu yeZimbabwe Republic, Republic yedu 1983. Pese paratama election, pane pachionekwa kutaiwa ka pane zvakaipa zvichitika uye hapane vanenge vasingafare vakatatanisa vanangomo tikaita vananda vanenge sole tikaita vanapekere vana Margaret Ngongo zvichikufamba zvakadaro nokuti aiziva kuti zani yaida kungoramba iriyo inotaridza kuti maelections inoda kuti aitwe sei. President Chamisa vati nguva iyoyo yesarudzo zvinenge zvichiyambira zvakanaka uye zvisinga kundi unyararo panyika yapera tava kuda kuti tichitanga kushandira kuti tigadzirise nyaya dzekuti sarudzo dzoitwa sei panyika. Saka vanga vaine 20 principles zvinoreva kuti pazvinhu zvavo izvozvo hapana kana chimwe chinosara chisina kugadziriswa kana chitadzi kumaelections yedu kana kusarudzo dzedu dzifambe zvakanaka. Zvo zvabuditswa navachamisa navitavatasa panonichiyepai.
Maprinciples aya akanangana nani?
Maprinciples aya akanangana nenyaya yekuti pane zvinoda kuchinjwa paconstitution, kwozoita zvinoda kuchinjwa panyaya dzekuti tinomanaja sei maelections, kwozodazve zvinoda kuchinjwa panyaya dzemutemo wekufambiswa kwenyaya dzesarudzo.
Zvavabudisa izvi zvoendeswa kupi?
Zvavachaita ndezvekuti zvichashandiswa nenhengo dzeparliament dzedu dzeMDC kugadzirisa mabills anozoenda parliament anozotsetsira vamutemo kuti paite zvinhu zvakadaro zvichinzwe. Tinorangarira kuti zvani ichaonawo ungwaru hurimo pamaprinciples anozvona president Nelson Chamisa.